president yava yavo yavakanengeni yeva matendo yakanyora tsamba chikumbira kuti vapuhwe ruremekedzo maererano nebasa ravakaita rekurwira nyika kusvika yasununguka nekuzoshanda zvakare education system nezvimwe nzvimbo dzakasiyana-siyana mumapazi ehurumende nekunyora kwavakaita mabhuku arikuverengwa pasi rose. Vatarisa zvese izvozvo vakaona kuti vakanengeni vange vari munhu akashanda zvikuru akaita zvakawanda atinofanira kudi kupare chiremekedzo cheliberation war hero. Izvi ndo zvaitwa ende madetails eburial yacho tamirira kutizwe kuprovhinsi yake nemhuri yacho.
Tiri kuona kuti nyika yatarisanawo nezuva rekuwana kuzvitonga kuzere Honorable Chombo yarasikirwa nemagamba matatu. Munodawo kupa mashoko ekuti kudii kunyaradza mhuri idzi?
Mashoko andingangopa ndekuti nyadenga Musiki anoziva musi waanokutora. Isu chatinotenda ndechekuti vanhu vedu ava vese vari magamba ese aitika svemburino vanotosvika vana kana vashanu vane nhoroondo yakakomba, nhoroondo yekuda nyika yavo, yekumira nenyika yavo, yekusapota musangano wavo unonzi ZANU-PF nekusapota hurumende yavo